Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzebu za nasi chitatu ndira 30/2019. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa nemauto inotsviriridza muparamende pakati penhengo dzezanupf nedzemdc inotungamirwa navanelson chamisa. Zanupf ichiti icharamba ichisunga vose vari kukonzeresa mhirizhonga. Mumiriri wekuwadzana East muparamende vacharlton wende vanopotera kunamibia vachityira upenyu hwavo. Vahwende vakakumbira hurumende yenamibia kuti ivachengetedze zvichitevera kwavanoti kuda kupambwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani kwakare kunamibia. Mapato madiki anosanganisira MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, People's Democratic Party inotungamirwa naamai Lucia Mativenga nemamwe anobuda neurongwa wekunoita naurano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa senzira yekugadzirisa mvonga mupopoto iri munyika. Murongi wemisangano muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaAmos Chibaya vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yakagadzwa zviri pamutemo. Vachibaya vakasungwa zvakare nezuro mushure mokubvisiswa mari yechibatiso paimwe mhosva yavari kupomerwa. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kupotera kunze kwenyika zvichitiza mhirizhonga iri kuitika munyika. Muchirongwa cheLife of Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kutiza mhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei pafacebook page yedu.